Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro zvita 25/2023 makatirira ku Studio 7 nepenyoro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi tichitendawo kuti mune zuva kana kuti muri kuita kisimusi yenyu zvakanaka nehama neshamwari ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi vanhu vakawanda vopemberera zuva rekisimusi munyika munzvimbo dzakasiyana siyana vamwe votambira kisimusi pamabhodha nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu mapurisa onetsekana nenjodzi dzemugwagwa iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Vanhu vakawanda munyika vaungana pamwe nehama neshamwari vamwe vachienda kumakereke akasiyana siyana vachipemberera zuva rakakosha muchitendero chechikristu rekuzvarwa kwaJesu vamwe vataura neStudio 7 vati havo nyaya yekudhura kwezvinhu ndiyo yapa kuti vakundikane kunyatsofara sezvavanowanzoita mukuzeya nezvezuva rekisimusi Ivan Zininga weStudio 7 abata munyori mukuru wesangano reZimbabwe Council of Churches mufundisi Wilfred Dimigu kuti tinzwewo maonero avo
Zuva reChristmas izuva ratinocherechedza pasi rose samaKristu kuzvarwa kwaIshe nemuponisi wedu Jesu Kristu chinova icho chizadziso chamwari muchivimbiso chavo chekutumira mudzikinuri nemuyananisi mukati menyika Tinoona kuti kuya kwaKristu, kuzvarwa kwaKristu, kunounza kuyanana pakati paMwari navanhu. Kuchizounzazve kuyanana norugare pakati pavanhu mumagariro avo mukati menyika. Nekuti Kristu vachiuya muna Luke chapter 4 vanotaura ivo kuti mweya washe uri pamusoro pangu wakandizodza kuti ndiparidze evhangeri kuvarombo, kuti ndiparidzire vakasungwa kuti kusunungurwa kwavo kwasvika. Dzvanyirirwa kuti nguva yavo yekusunungurwa yasvika vasina rugare kuti nguva yavo yerugare yasvika saka tinoona kuti kuzvarwa kwaKristu chinhu chinotikoshera zvikuru isu samaKristu muprofita Isaya anoprofitaza achiti tazvarirwa mwanakomana hurumende ichawapa mafudza ake achaunza rugare achaunza kuyanana achaunza runyararo saka tinokosherwa nekuzvarwa kwaKristu nekuti kunotunzira rugare nerunyararo nekuratidza rudo rwaMwari
zvamungati ndizvo zvinenge zvichinyanya kutariswa nekuitwa neveruzhinji muzuva rakadai ndezvipi
patinopemberera Christmas tinoona kuti inguva yatinopemberera nekuratidzana rudo muruzhinji dzinonge dziri pamwe chete vanhu vachiratidzana rugare mukati medzimhuri vanhu vachiratidzana kuyanana mukati medzimhuri zvichingo nongedzera parudo rwatakawana kupfurikidza nekuzvarirwa
ndinodawo kuti mutarise mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi munyaya dzezvematongerwo enyika iri kupembereka sei Christmas
gore rino tiri kupemberera Christmas pasi rose tine matambudziko akawanda zvikuru anosanganisira hondo iri kuUkraine hondo iri kuPalestine uyezve mukati menyika yedu yeZimbabwe tinawo matambudziko anosanganisira kusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika anosanganisira kusamira zvakanaka kwematongerwo enyika tinoona kuti mukati megore rino takava nemaelections akabuda sarudzo dzakaratidza kuti vanhu veZimbabwe hatina kubatana, akasiya vanhu vasina kuwirirana, akasiya vanhu veZimbabwe vasiri pamwe chete sezvinotarisirwa. Uye zvegore rino tiri kuona kuti mvura haisi kunaya zvakanaka, zvose izvozvo matambudziko atiri kusangana nawo. Asi tinoona kuti nguva yeChristmas inotiyeuchidza nekuti patariro kuti mukusangana nezvose zvakaoma izvi, Mwari akada nyika, mwanakomana wake akazvarwa kuti aunze rugare. Tinofanirwa kuramba takabatana sevanhu vamwe chete, sevanhu vakadiwa naMwari.
Avo vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Council of Churches, mufundisi Wilfred Dimigu, vari parunare kuHarare naIvan Zininga weStudio 7. Zvichakadaro, Pope Francis vatanga zuva rekisimusi nhasi nekukurudzira kuti pasi rose rive nerunyararo panguva iyo paine kurwisana kunotyisa pakati peIsrael nechikwata cheHamas, uye paine imwe hondo pakati peUkraine neRussia. Pope vataura pamberi pevatendi vanosvika zviuru makumi matanhatu nemazana mashanu, kana kuti 6,500, paSt Peter's Basilica kuVatican. Vachitaurawo nezvekuzvarwa waJesu, Pope Francis vati vari kushushikana kuti munzvimbo yakaberekerwa Jesu yeBethlehem mune hondo zvinoratidza kuramba kutambira zvinomirirwa nemwanakomana waMwari kuri kuitwa nevari kurwisana ava. Pope vatiwo vatendi vafanire kukanganwa kuti kisimusi inguva yekupemberera kuzvarwa kwaJesu, kwete kuda kuraradza nekutenga zvinhu zvinodhura. Vati zvakakosha kuti vanhu vanowana vapewo varombo zvekudya nekuvapawo nguva yekumbotaura navo. Vamwe vanhu vari kutambira kisimusi mugwagwa sezvo kuyambuka pamabhodha anosanganisira Bite Bridge nePlumtree kuri kutora nguva, zvopa kuti vamwe vatore mazuva maviri vakamirira kuyambuka. Nezuro, gurukota rezvekushanyirwa kwenyika muzvare Barbara Rwodzi vakatomboshanyira bhodha rekuBite Bridge kuti vaone kuti chii chingaitwe kuti vanhu vakwanise kubatsirwa nenguva. Mukuziya zviri kuitika pabhodha, Ivan Zininga weStudio 7 abata muzvare Nyasha Makochela, avo vari paBite Bridge pari zvino. Ngatinzwei hurukuro yavaita naye.
Takasimuka musi wa23, hatishisvika pabhodha, takasvika kumafast 5. Takasvika tikaburutsirwa kweMesina, ndobva tanzi tifambe kubva kuMesina kusvika kuZimside because papa netraffic pasingafambike, rodhi yakavharwa yema, mota dziri kubva kuZimside dzichienda kuSouth Africa hadzisi kukwanisa kudareka, dziri kubva kuSouth African side dzichienda kuZimside hadzisi kukwanisa kudarika, saka we had to walk like close to 12 k's from Messina to Beitou Bridge border post.
Saka makaswera sei manje muri paborder? Pane zvimbuzi here nemvura yekumwa yakachena nezvirwere zviriko izvi?
Mabhazi akasvika, takaswera zuva rese tiripo, pasina chimvura, pasina chikafu. Matoilets kuZimside ari right, kuSouth African side vanga vasingatombodhindi sezvavo mapassport vari relaxed, but kuZimside kwanga kusina kiosk yakanyanyisa, but problem zhinji yanga iri kuSA side, ndokwa vanga vasiri kushanda. Tazosvika paZimside pachona tazoto buda musi wa24 yachona tazobuda na11 PM, takasvika na5 AM kuborder. Chikamvura kutotenga, mvura yachona vari kutengesa iri fake, pane imwe yavanototi majojo dola for 2, uchiivhura yakatoratidza kuti yakavhurirwa dai mvura ingotorwa yofriziswa yotengeswa. Matoilets ari kuZimside anga ari right zvavo, but pane mawandiro akaita vanhu pabhodha pachona hapasi kuita, because tatozosvika nhasi napasti 4 tichisvika kwakwangu kusaidi kwatosvikira kukadoimo.
Mumigwagwa macho muri kuzofambika here kubva pamunenge mayambuka pabhodha apa?
Traffic cops zimside padiki ma road blocks kungo sungwa kwe gabedzi road yachina iri kutobhowa kutofamba yo. That was the bad holiday experience ever.
Muzvare Nyasha Makochela vachitaura na Ivan Zininga we Studio 7. Zimbabwe Statistical Agency kana kuti Zimstat inoti wandu wevanhu varikufa pazororo rino rekisimusi huri kuramba uchiwedzera. Vanhu vafa panguva yezororo rekisimusi vadarika makumi maviri, uye mapurisa anotiwo kazhinji zviri kukonzerwa nevatyairi vanenge vachimhanya. Musi wechishanu chete kwakafa vanhu vanomwe. Mumashoko kuvatori venhau, mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vatiwo vari kushushikana nekutsikwa kuri kuitwa vanhu vanenge vachizvifambira mugwagwa nemotokari, dzimwe dzacho dzichibva dzatiza. Zimstat inotiwo mumwedzi mitanhatu yadarika, vanhu vanodarika mazana matanhatu vafa munjodzi dzemugwagwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 apata vanoongorora nezvenjodzi pamugwagwa vachishanda nesangano reSafe School Zones Zimbabwe vaMacleo Mapfumo.
Tinoona nguva inoyi yezororo yachiri yakangofanana nemamwe mazuva ese atinongorarama mukati memugwagwa, asi kungoti nguva inoyi kunozoita kunge kwanyanya sereki nenyaya yekuti vanhu vazhinji vanenge vari pakati pekufamba vachienda nzvimbo dzakasiyana-siyana. Kati ndangoti chirwere chatinacho chemumugwagwa hachisi kumbosarudza kuti nguva inoendeye holidhay here kana kuti holidhay yapera. Chirwere chitongoripo ende chiri kutongoramba chichiwedzera chikasakasika kuti chirapwe.
Ndechipi chirwere chamuri kutaura ichi? Titsanangure izvi shoma ipapo apo.
Chekutanga chandinoda kutanga kunongedzera, chinogona kunanga maybe tinongoti panamuchikairi kuti yose kambani, let's say iri kambani nemabhazi kana kuti kambani nemakombi, pauri kutora muchikairi uyu uri kumbotarisawo here zvinhu zvakaita kunge kana rekodhi yemuchikairi kuti akabva kupi, akamboshanda kupi, ane makore mangani achidhraivha, unhu hwake hwakambomira sei kana ari panguva dzekudhraivha. Bhozi tikada kutarisa nyaya yezvimweni era yekukonzeresa maaccidents mazhinji, madhraivha aya mazhinji izvozvo tikada kutoita statistics inofanira kuti mitemo inoti PSV inodira kana munhu ane 25 years zvichienda mberi anofanira kunge ane defensive nemedical. But izvezvi vanhu vazhinji vari kufamba nemota idzivano ende mukaona makeses akawanda ndeyekuti akangoti accident kutobude PSV, nekuti responsibility chaiyo chaiyo yekuti akatakura vanhu haakwanisi kuti asi kuigauchira zvakanaka.
Ndoda kuti titarise kuti zvingadai zvichiitwa ndezvipi zvamunokurudzira imimi mumigwagwa umu kuti mufambike zvakanaka?
Inini ndinenge ndichida maybe kubatsirana nemaorganizations ari kuedza. Tikatarisa nguva idii tine Traffic Safety Council of Zimbabwe neZRP vanenge vakazara mumarodzi vachiita macampaigns. Chandinenge ndichida kukurudzirawo, ndofunga tikaona example pane zvaitika nezuro kwamutare, kune campaign ine team kwamutare. Vari kuti motikari pairi kuuya pablok havasingodzidzisa chete kuti ngatifambei zvakanaka, but vari kutoti vakaona problem iri pamotikari iyoyo, motikari iyoyo haichatokwanisi kudarika pablok ipapo. For example, pane motikari yemushikashika yakadarika yakatakura vanhu vakawanda, yakabva yatomiswa ikanzi motikari ngaitakure vanhu vanobvumira kutakura imomo, vamwe vese vari extra vari mubhuti vakapaikirana nekumikisa zvinhu nevanhu zvese ngazviburitswe zvisare pablok panapa, motikari iende nevanhu vainofanira kuenda nayo. Vodarikawo zvekare nesichochi nekuti matai chaivo ari pamotikari iyoyo haasi kuita, haina kana insurance, haina kana mutero, zvese izvozvo haina kana certificate of fitness, iri kubva yatomiswa, mapurisa otouya otoinforce ipapo. Saka zvinhu zvandinoona kuti zvinogona kubatsira.
Vanoongorora zvenjodzi pamugwagwa vachishanda nesangano reSafe School Zones Zimbabwe vaMacleo Mapfumo vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Vanoona nezveutano muGaza vanoti ndege dzehondo dzemuIsrael Dzaka bomba imwe nzvimbo inogara vapoteri mudunhu iri nezuro kukafa vanhu makumi manomwe. Israel inoti ichiri kuferefeta kubombwa kwenzvimbo yemagazi ine vapoteri iyi. Israel inotiwo mauto ayo ari kufa muhondo iyi, uri kuramba uchiwedzera. Nemusi wechishanu zvinonzi vanhu gumi nevanomwe, mauto gumi nemanomwe vainge vaurayiwa nechikwata cheHamas. Vanhu vemugaza zviuru makumi maviri nemazana nemazana mana kana kuti 20,400 vafavo kubva zvatanga hondo iyi muswa 7 gumiguru.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumashoko avo pazuva rekisimusi nezuro, Archbishop Laurent Monsengo pasinya vekuKinshasa vakakurudzira kuzvidzora nekugara vanhu vakangwarira zvichitevera kwavanoti kusarongeka kwesarudzo dzakaitwa munyika iyi svondo rapera. Vamwe vanhu vashanu vakakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika iyi vari kuti dzinofanira kudzokororwa. Uwandu hwevanhu vafa mukudengenyeka kwenyika muChina hwasvika pazana nemakumi mana nevapfumbamwe kana kuti 149, uye vamwe vanhu vaviri vanonzi havasi kuzivikanwa kuti vari kupi. Kudengenyeka kwenyika uku kwakaitika mumatunhu ari kumaodza nyemba kwakadziva kumawirira kwenyika iyi mumatunhu anoti Gansu neKingai. Vanhu vanodarika chiuru chimwe chete vakakuwara uye dzimba zviuru gumi nezvina dzikaparadzwa. Vanhu vanodarika zviuru makumi masere nemanomwe kana kuti 87,000 vakamanikidzwa kuenda muupoteri. Sangano reWorld Health Organization rikurudzira vanhu vemunyika kuti vangwarire chirwere chekolera pazororo rino rekisimusi negoredzva pavanenge vachiungana. WHO inoti vanhu vanofanira kunwa mvura yakachena nguva dzose. Vanhu mazana maviri negumi nevanomwe vashaya kubva zvakatanga kupararira chirwere ichi muna kukadzi kuchegutu. Sangano reUNICEF rinotiwo madzimai nevana ndivo vari kunyanya kubatwa nekufa nechirwere ichi. Mugozeya nezvenyaya iyi, Tabata Nyanzvi munyaya dzezveutano vari mukuru munyaya dzezveutano paUniversity of Zimbabwe School of Medicine, Dr. Enoch Maida.
Dambudziko rekorera harisi idzva muno munyika yedu yeZimbabwe, asi tinobatikana zvikuru senyika kuti mumakore ano atiri kurarama toramba tichirwisana nezvirwere zvakaita sana korera. Izvo zvinopedzisira zvaakuita kuti zvipatara zvedu zvinge zvaakukurirwa, sezvo tagara titori nedambudziko rekushayikwa kwemishonga nekushayikwa kwevashandi zvekare vemuzvipatara.
Tiri kunzwawo kuti kubwira uku kune vamwewo vekereke yechipostori vasingatendere kuti vatendi vavo vaende kuzvipatara. Zvine dambudziko reizvi uye zvingagadziriswa sei?
Kune vatinoti mareligious objectors vaya, Asi, vane utungamiri. Mukatarisa kuchipostori ikoko kunotori neorganization yavo ine utungamiri inonzi Uber Caesar. Tinenge tichitarisirawo zvekare kudai hurumende yaita hurukuro nevakuru vekereke idzodzo avo vasingabvumidze nhengo dzavo kuti vaende kuzvipatara. Vakagarwa navo pasi vakaudzwa manakiro azvakaita kuti vange vachienda kuzvipatara. Tinoona dambudziko iroro rinokwanisa kugadzirisika.
Ko vamwe vanoti mutemo ngauvandudzwe kuti vaite zvekumanikidzwa zvingashanda here kana kuti chakanaka kutaurira?
Mutemo, tine mutemo wePublic Health Act uyo wakapasiswa mugore ra2018. Mutemo iwowo unotori nemaprovisions yekuti mwana mudiki kana kuti munhu asakwanise kuzvifungira pachezvake vanenge vachimanikidzwa nemutemo iwowo kuti vange vachienda kuzvipatara. Asi handiro basa remutemo kumbunyikidza vanhu, kwete. Mutemo unofanirwa kuvapo kuti upe chenjedzo nedzidziso kune vanhu. Jeja yatinoda kuedza kuti tinge tisapinda nemairi nekumbunyikidza vanhu, panozoita aya atinoti mahuman rights abuses. Dzimwe nguva kodzero dzevanhu hadzizobatwa zvakanaka kana vanhu vaakumanikidzwa, nekuti mukumanikidzwa ikoko kuchashandiswa force. Mukumanikidzwa ikoko kunopedzera kwaitwa iwawo atinoti mahuman rights abuse. Saka tinenge tisingade kutora gwara iroro. Ndosaka tichiti vanhu ngatidzidzei kuita hurukuro naivo vakuru vemakereke, nekuti kana zvaakuzongobunyikidzwa nekumanikidzwa panozoita rimwe dambudziko guru raivo watinoti mahuman rights abuses iwavo.
Kuri kuti munhu akurwara nechirwere icho chekorera, zvii zviratidzo zvaanotanga kunzwa varusike?
Kazhinji zhinji tinoti chirwere chekorera chinouya chine ukasha. Mumwe anogona kutanga kuita manyoka vanenge vachirutsa, asi manyoka acho akasiyana nemamwe manyoka atinoziva. Manyoka acho anoita semupunga uya kana kuti raiti. Izvozvo zvinopa mumwe mucherechedzo kuti aya manyoka aya anenge manyoka ekorera, uye neganda rake rinotanga kushava nekuda kwekuti munhu iyeye anenge achirasikirwa nemvura yakawanda zvakanyanya muviri wake. Saka ndosaka kurudziro zhinji ichiti musati matomboenda nemunhu kuchipatara, munhu iyeye anofanira kupiwa mvura yakawanda kuitira kuti asaita inonzi dehydration iya. Vana mai vanotoziva pane inonzi salt sugar solution inofanira kupiwa munhu asati aenda kuchipatara, nekuda kwekuti munogona kuzosara mosvika kuchipatara munhu arasikirwa nemvura yakanyanya mumuviri wake.
Tine urombo vateereri avo ndiva Itai Rusike, vanotungamira Community Working Group on Health. Tanga tati ndiva Enoch Maida. Tichakupai hurukuro yedu naDr. Enoch Maida muchikamu chinotevera. Nhau dzemitambo, gore ra2023 ranga riri gore rakaoma zvikuru munyaya dzemitambo. Kunyange hazvo pakaita mufaro apo Zimbabwe yakadzorwa munhabvu yepasi rese neFIFA mushure mekumbodzingwa kwegore rese. Mutori wedu wenhau Michael Kariati anotipa mamiriro anga akaita zvinhu munhau dzemitambo gore rino.
Vanotevera mitambo yemunyika vanobvuma kuti gore ra2023 ranga risina kumira zvakanaka kuzvikwata zvenyika mumitambo yakawanda. Chikwata checricket chemachevrons chakakundikana kubudirira kuenda kumakundano e2023 Cricket World Cup, kunyange hazvo chaitambira pamusha. Kuchema kwavo hakuna kugumira pamakundano eWorld Cup aya chete, asi makwikwi e-T20 World Cup zvekare apo Zimbabwe yakadamburwa neNamibia neUganda. Aka ndiko kekutanga munhoroondo yemutambo uyu, Zimbabwe ichirohwa nezvikwata zvemuAfrica zvisiri South Africa. Zimbabwe ndiyo yega pazvikwata zvinotamba cricket yematest isiri kuenda ku-2024 T20 World Cup iyo ichaitirwa kuUSA nekuWest Indies muna chikumi gore rinouya. Murairidzi wechikwata chevanhukadzi checricket chenyika yeRwanda asi achibva muZimbabwe, Leonard Namburo, anoti murairidzi weZimbabwe Walter Chawaguta anofarira kugara pasi nevatambi vake voona kuti voita sei kuti zvinhu zvifambe zvakanaka zvekare.
Kana pasi nevatambi wonzwa kuti vari kudei, chitoda kuti vahwine, iwewo uri kudei musangana pakati. Then mukasangana pakati muona kana zvisina kufamba mushe mugara pasi, muchira munikotaura muchiona kuti zvinofamba sei, mungabude negora ripi rinoita kuti timu yenyu ihwine.
Chawaguta akatsiva Davy Horton, uyo akasiya basa mwedzi uno. Kukundikana kwemachevrons kwakauya mushure mekunge chikwata chenetball chemajames chakatatarika kumakwiki e2023 World Cup muCape Town, South Africa. Majames ayo aivavimbisa kupedza ari pazvikwata zvina zviri pamusoro akapedza ari pachinzvimbo chegumi nenhatu. Vatsigiri vemutambo wetsiva havasi kufarawo nekurohwa kwakaitwa mutambi wemuno kuda chiwandire naYemilet Mercado wekuMexico, apo vairwira bhande reWorld Boxing Council regoridhe. Chiwandire akapinda munhandare asina kuwana nguva yegadziriro ari munyika yeMexico iyi mushure mekusvikamo musi wemutambo. Mutsigiri wemutambo wetsiva vaLamek Jacob vanoti chiwandire aifanira kuve asina kupinda munhandare nekunonoka kusvika kwaakaita muMexico.
Kuda chiwandire aifanira kunge akaramba fight yebhozi, anga akatorwa kudhara. Haungati uchisvika womuwanzwa akunorwa, saka unokwanisa kuhwina sei, anga akatodyiwa kudhara.
Asi tiva yakaita rombo rakanaka munanyamavhuvhu apo mutambi ane mbiri inotyisa pasi rese Floyd Mayweather akashanya muZimbabwe kubva kuAmerica. Vaironga rwendo urwu veBetta Brands yemiriri wemabhuku mudare reparamende Scott Sakwanya vakaendesa Mayweather kumabhuku vachiti ivo vaida kuti abatsire kusimudzira tsiva munharaunda iyi. Asi vamwe vakashora rwendo urwu mushure mekunge Mayweather atanga kutaura mashoko ekutsigira bato reZANU PF musarudzo dzaiitwa mwedzi uyu. Mugore rimwe chete kwakaita kuchema zvichitevera kushayika kwevaimbove vatambi veMawarriors George Chigova naRaman Gumbo uye Heath Streak uyo aimbove kapteni pamwe nemurayiridzi weMachevrons. Murayiridzi wemutambo wecricket Edmund Mutetwa anoti dai paine marinda anoradzikwa magamba emitambo, Streak aikodzera kuradzikwako.
Munhu akakontributa vakatsimudzira mutambo weZimbabwe cricket zvekuti dai kwanga kune heroes yeka inoiswa maplayers emutambo ka, aiwa Streak anga achingodeserva kuenda pasina kugala political igamba Streak.
Asi munhabvu makaita mufaro mukuru musi wa11 chikunguru apo vanotungamira mutambo uyu pasi rese veFIFA vakadzora Zimbabwe munhabvu yepasi rese. FIFA muna kukadzi 2022 yakadzinga Zimbabwe nemhaka yekupindira kwehurumende mutungamiri hwenhabvu, apo Sports and Recreation Commission yakadzinga bhodhi reZifa raitungamirwa navaFelton Kamambo. FIFA yakabva yagadza komiti iri kutungamirwa navaLincoln Mtasa kuti imbotungamira nhabvu vachigadzirisa kuti kuzoitwa sarudzo yevatungamiri veZifa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nezvezororo rekisimusi tichinzwa kubva kwamuri vateereri veStudio 7 kuti zvii zvamaswera muchiita. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860, 15460 kilohertz pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vanhu vakawanda vopemberera zuva rekisimusi munyika. Vamwe votambira kisimusi pamabhodha nekuda kwekunonoka kufambiswa kwebasa. Mapurisa onetsekana nenjodzi dzemimigwagwa dziri kuramba dzichiitika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti muve nekisimusi yakanaka. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.